zvino kwazvo ichokwadi mapato anopikisa tingangoti mazhinji acho tiri kuona kuti zvii zvatingaita kuti tigadzirise zviri kunoita mukati menyika yedu ende chisungano ichocho chokuti zvinoshande zviri nani zvakanyanya kana tikabatana tiri kubude pachena nekuburikidza nenhaurirwana dzatiri kuita saka isu sebato reTransform Zimbabwe tiri kuda kutsvage kuti vatsigiri vedu vanoti chii nekuda kwokubatana nemamwe mapato ematongerwo enyika saka mangwana chaiye tine executive meeting yatinayo yandiri kucheya sapurezidend weparty yatiri kuti maexecutive members ose atipe zvaanofunga pamusoro pekuti tobatana navapi pakutaurirana kwakasiyana-siyana kwatiri kuita nemapato anopikisa akasiyana saka tichadecida kana kuti tichava negwara ratinoziva kuti vatsigiri vedu vari kuda kuti tibatane nevanani tichishandidzana nevapi
tinoona kuti muri mune mumwe mubatanidzwa uenera chii chasiyana nemubatanidzwa mutsva wamaakuita hurukuro nevamwewe
mubatanidzwa uenera haizi coalition yemapato yekuti akwanise kukudze sarudzo nera iboka rekurwisa kuti tikwanise kuwana yatinoti even electoral playing field ndo zvatakasainirana nekunyorerana mune inonzi memorandum of understanding MOU yenera saka takawirirana kuti nera haizi coalition ende nyaya dzenera ndedzekurwira kuti tiwane even electoral playing field kutaurirana nhaurirwana iriko imwe izvi yava nhaurirwana yekuti vanokwanisa kubatana semapato kuti vagone kuende kusarudzo vakabatana ndevapi
saka pati paane zita here richange richipiwa mubatanidzwa wamuri kuita uyu toti wabudirira
pari zvino handisati ndaziva zvangu nekuti mubatanidzwa iyi vakandemiri handisi kuona mubatanidzwa umwe chete uri kukurukurwa pane kutaurirana kwakasiyana-siyana kuri kuitika pakati mapato ematongerwo enyika isu setransform zimbabwe hatisi kuita hurukuro idzi takatarisana nemubatanidzwa umwe chete